tichitarisa budget regweru mumaudziro wata takariita richipresentwa takaona richinzi RS2 budget zvikanzi kuti hamuna chinhu chakachinja mubudget iroro asi kana kuti tahwerengedza budget iroro taritarisa richiri analyze tichida kuona kuti zviri kutaugwa izvi ndezvechokwadi here asi takazoona kuti aiwa mubudget umu mune zvimwe zvinhu zviri kuda kusmagliwa nemanagement yeGriffith Council pamwe chete nemakanzela zeGriffith Council chinhu zvakaita sekuti mukatarisa izvezvi mubudget mavo chinhu zvavanga vasina kutsanangurira vagari mumameetings atakaita acho asi takaona vachida kuintroducer maprepaid water meters anosvika 15,000 at a cost ye$6 million asi vagari mumisangano yatataita nekanzuro vagari vanga vakaramba chirongwa ichi chekuintroducer maprepaid water meters asi kanzuro yakaona zvakagodzera chiramba chiendera mberi nekuisa maprepaid water meters iwaya taita sabudget iyoyi item by item
imari yavari kuronga kushandisa kana yavakaproposa ivo vekanzuro
mari yakaproposwa mubudget iroriri yaakutosvika kuma$38 million but mukatarisa mamillions mamwe achakawandira acho $6 million zvandataura ndo yakanzi iswe kumaprepaid water meters iwaya 15,000 asi maprepaid water meters aya arida kuisa kumahaidhelisepako kunova kuna vanhu vasina mari yakawanda vagara vandoshaya mari tikazorewa kuti vasina mari havachagoni kushandisa mvura vasina mari havachagoni kumwa mvura zvoro zvirwere zvakaita sana cholera netyphoid zvinogona kutidzokera futi muguta redu regweru saa tiri kuti sekanzuro ngavagari asi vateerere kune zvinotaura vagari
bhajeti rinotarisirwa kupasiswa riini vamazorodzi
iri bhajeti rinofanira kunge richipasisiwa mwedzi uri kutevera iwoyu saka titori mubishi izvezvi kuti tidzokere kuvagari
asi pachine mukana here wekuti zvamuri kutaura izvi zvinogona kuzoiswa zvakare mubhajeti
mukana uchiripo tiri kutomeka masubmissions izvozvi tichienda mberi tikangotanga tanotaura nevagari toisa maonero avo tomanyora pasi tinomasubmita kukanzuro mukana uchiripo wekuti tiobject budget iroro tinenge tichidiwa nevagari ndozvatichaendisa nemasignature anenge achidiwa ndo atichaendesa ikoko.